very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 15th, 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about junior medical doctors going on strike countrywide, paralyzing the country's central hospitals.
The doctors have a number of demands that they want addressed before they can go back to work, and these include post-internship employment, on-call allowances, duty-free import facilities, and others.
The Zimbabwe Hospital Doctors Association today described the industrial action as successful and urged its members to stay home until further notice.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And tonight, before we open the lines for you and our guests, let's play you the interviews members of the Zimbabwe Doctors for Human Rights Association said.
Doctors for Human Rights to go to Gira. Saiki yaitwa nema junior doctors nekuti tinenge tine tarisiro yekuti ma doctors abhadharwe mari inokwana mapost ekuti vaendere mberi netraining yavo agadziriswe nyamwe maissues anenge achida ma non-monetary incentives akaita sekupinza mota duty free vabatsirikanewo nazvo nekuti mari dzakuwana compared kune dzinowanikwa nekunamwe madoctor kune dzimwe nyika ishomanene.
Tina njengabo dokotela abangaphansi kwebizo lokuthi Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, bona amadokotela besenza into ehambelana lama-rights abo ngoba okwenzakalayo ukuthi lokhu behola imali engayenelisanga engahambelaneyo lomsebenzi abawenzayo ayisiyo nto elungileyo yona le. So thina we are supporting imuva eyenziwa ngabodokotela yona le e-strike.
And so tonight we want to hear your views on this issue. If you wish to join the show right now, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077. And remember, you can text us on our WhatsApp number 202-465-0318. Jonga.
Wongu, nasi tirikutarisa nyaya yakakomba, yakakosha mukurarama kwevanhu nyaya yeutano. Vanachiremba vachangopedza zvidzidzo zvavo vari muzvipatara zvehurumende vakanda mapadza pasi vachinyunyuta nenyaya vanoti yekusanzwikwa zvichemo zvavo nehurumende. Nyaya hombe yavari kuchema ndeyekuti kana munhu akanga apedza zvidzidzo zvake anonga achifanira kunge achienda kuzvipatara zviri kumaruwa oshanda ikoko kwenguva, abvako odzoka ozopiwa chitupa chake chekunge apedza basa chekupraktiza. Zvinove zviri kunzi nehurumende zvambomiswa nekuti hurumende iri kuti haina nzvimbo nemari dzekuti inge ichibhadhara vanhu ivo, haina mari yekuti vange vachibhadharwa kana vaenda kuzvipatara zviri kunze izvozvo. Zvino havari kuti aiwaka, kana musina mari harisi dambudziko redu, chitipai zvitupa zvokuti tikwanise kunge tichitangawo kana masejari edu kana kunoshanda kune zvipatara zvakazvimirira. Inove nyaya iri kunzi nehurumende hazvikwanisike nokuti mune musani mapedza zvidzidzo izvozvo. Tanzwa kuti vari kuronga iyo veZimbabwe Hospital Doctors Association kana kuti vana chiremba ivava kuti vange vachitenda kumatare edzimhosva kuti vange vachipiwa matsamba iwayo kana magwaro iwayo avanoti maopen practicing certificates kana kuti OPCs kuti vange vachikwanisa kunge vachiita basa. Asi inyaya iri kurwiwa iyoyo. Koitawo nyaya yekuti pavanenge vari pabasa yavanoti on call allowances, hanzi mari yavari kupuwa pari zvino $288 pamwedzi, vari kuti aiwa imari shoma zvikuru. Vakaidimura-dimura neawa inenge yashanda munhu, zvinoonekwa kuti anenge achitambira $20 $1.20 per hour. Chiremba iyeyu paanenge ari pa on call. Maria vari kuti ishoma. Dai yakwira kuenda kuma $780 pamwedzi. Hoyo onyaya yekuti kana hurumende isingakwanise kunge ichivabatsira nezvimwe zvavari kuda, yadii kuvabvumidzawo kuti vange vachipinza zvinhu zvakaita sedzimotokari munyika vasingabhadhari mutero yatingati duty free. Ndo zvimwe zviri kunzi zviri kunyunyutwa navana chiremba. Asi vari kuti hurumende iri kungoti aiwa zvimwe zviri kutariswa zviri kugadziriswa pane nguva vachingonzi rambai makamirira vari kuchema nenyaya yekugarira kuyosembwa. Asi tikatarisa Kristi tinoona kuti chiitiko chekuti majunior doctors vanonga vanoramwa basa gore roga roga zvinenge zvinoitika izvozvi.
Yevo chonga haiinto sibili engani iyatinta abantu ikakhulu sikhangela ukubana abantu abanengi babefuna uncedo ezibhedlela kodwa sikhuluma nje chonga siyabona ukubana odokotela ezibhedlela ezikhulu ezifana labompilo Parirenyathwa le Harare lamhlanje kuthiwa khona ama outpatients ingatsha lezi ezithiwa ngama outpatients zizo zona abantu abayelatshwayo bebuyela ezindlini lamhlanje bekuvaliwe ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngobodokotela lokujonga andisayabona ubana indaba le ikhanya indaba enkulu ngoba abafuni okukodwa kuphela odokotela ziningi izikhalazo zabo singazi ukuthi hayi uhulumende uzathini
ndizozo cha izvo vanenge vakaita musangano nevamiriri vehurumende nemusi wemuvhuro tinonzwa kuti hakuna chakabuda imomo musangano dzimwe nguva yanga iri nyaya yekuti vaone kuti vangatseketudzana iri kuendesa mberi mazuva avo ekuramwa mabasa asi hapana chakabuda kusvika nhasi vazoramwa mabasa kudai tawana vachitumirawo kuvatori venhau kana kumasangano enhau gwaro kana statement yavanyora regainingoiverenga Chris it's in English ine date ranhasi 15 February 2017 overwhelming response to doctor's strike. The ZHDA press department wishes to give members of ZHDA media and all stakeholders an update on day one of current doctor's strike. And there was an overwhelming high response from government doctors across the country. Central hospitals such as Mpilo, Parirenyathwa, and Harare Hospital today literally closed their outpatients department and cancelled emergencies. The ZHDA deployed a few doctors in casualty and emergency department to cover for emergency cases. This response by the ZHDA membership countrywide is a signal of the strong message that should there be no meaningful concessions from the employer on the three main sticking issues, which is post-internship employment, on-call allowance and duty-free, then service delivery is likely to further deteriorate as government doctors in district and provincial hospitals are joining in from tomorrow. Idambudziko Chris Hanzi vanachiremba vari muzvipatara zvematunhu atingati maprovincial nemadistrict hospitals vari kubatanawo nayo vanachiremba vatanga kuramwa mabasa nhasi.
Ya jonga ya kunzima sibili sesamukela ke owakuqala umhlonitshwa ozasiphathisa kuhlelo jonga. We have our first guest and that is Dr. Evans Masitara of the Zimbabwe Doctors for Human Rights. Welcome to the show, Dr. Masitara.
Thanks, and how are you?
We are fine, thank you. Now, can you tell us from what you are gathering, what is the situation like at the hospitals today?
Well, the response to the strike was overwhelming. I think maybe 90% of doctors in the major hospitals didn't turn up for work today. So as the earlier speaker was saying, outpatients were cancelled and some elective cases were also cancelled and only dire emergencies are being attended to.
Dr. Mastera, this seems to like a perennial problem. Every year, junior doctors go on strike. Why is the government not resolving or solving this issue to make sure that this does not occur each and every year?
For our perspective is that it's a case of misplaced priorities and taking doctors for granted and really not having the health of the population at heart. If you look at those who are in power, when they fall sick, they seek for medication abroad. So So I think that's one of the reasons that is causing them to neglect local health institutions and their manpower.
Okay, Doctor, apart from all these demands that we are hearing, we understand the working conditions, the situation at the hospitals themselves are not that good. Looking at things like, medicines and machines, what is the situation like?
Yes, the health sector is undergoing a perennial underfunding. If you looked at the media sometime, maybe 2-3 months back, there were shortages of critical drugs to be used in theaters and stuff. There are always these perennial shortages because the health sector is underfunded. If you remember, the Abuja agreement stipulates 15% for health. But over the past years, the minister has been allocating 7%, 8% of the national budget. So it's an issue of resources and misplaced priorities. Our finance minister thinks it's better to fund defense, yet Zimbabwe is not a country that is currently at war, instead of funding these critical social services.
Thank you so much, Dr. Master. Ramba nyimuri parunare, timbo tora mutereri. Tina mkoma fore, variku South Africa. Magadi mkoma fore.
Buji, magati mbele mkoma blessing.
Nasi busu za blessing, zaka fekwa na jonga. Ndakato feka ne bashkira ore 220 yu mkoma blessing.
Wewe daika. Magazi mbele kwa Amerika huku.
Ayu watiru wapi nyuda mzikondrorira pinda kumushairi kuti utano, wevano wa iskwa paruma na nzombe. Vanachiremba warangwa mabasa. Zvonziwi tipei pfungwa dzenyu.
Nyayo yera chiremba kwa mabasa iyi. Ai, yatinisa. Vanhu vese vanongura mabasa because takatongotsa ma sectors acho ese munyika machumisi atoshata. Saka vanhu vatokukudza kuti vanhu muna 2018 vanhu vaende kunovhota, vanonovhota. Vanhu vanonoregister kuvhota, vanhu vavhote muna 2018. Chinje hurumende iripo. Because worry, one yanya movement, my sectors actually, even sectors actually held. And what you supply was in my United, my NGOs. I'm told us next time when they don't care about my shandy, my doctors, Aja, Shand, Aruba, Travan, and
others. This was I see.
Best thing.
Muruguta ora zvo kugadzirisa dambudziko re netozo zvigadzisa dambudziko gore rinoya tachifunga kuti mumbotipa pfungwa dzenyu pakuti nhasi dambudziko ringagadziriswa sei hongu vanogona kuzovhota zvichienda nepavanenge vavhota napo asi dambudziko irori ringaitwa sei kuti rigadziriswe riripo nhasi
dambudziko rinonzi vatostrike kutostrike vatonaka strike bhuzi vakastrike zvizvizvi zvangomira vasadzokere mumashure pakustrike vatojamuka zvakanyanya. Vakaramba vakajamuka zvavakaita izvi vazviita zvakanaka. Vanominista vachanogona kudzoka patebho votaura zvakanaka kubhadhara madoctors.
Aiwa maita basa mukoma. Imi kumusha munobva kupi?
Ndobva kwamutoko chaiko. South Africa muno.
Kumabuja uko.
Mabuja uko.
Ndofunga vakunzwai kuti mukoma fore wataurawo pfungwa dzavo tichivimba kuti. Manzwa kuti mangwana vana chiremba vari muzvipatara zvematunhu maprovincial hospitals vanenge vari kupindawo zvakare mukurangwa mabasa. Saka dzimwe nguva kumutoko hospital ikoko zvinenge zvichipawo dambudziko richipindawo kumusha. Hapana zvekuitawo kumusha inenge yanyatswa.
Aiwa ndokuti zvitofamba zvavatojamuka vese vatobatana vese pamwe vese vajamuka.
Aiwa
zvitofamba Zimbabwe vakatojamuka havatombosumudza musoro vanoramba vachingoti mheno vachingozvikadzirisa
ndizvozvo maita basa mukoma fore morara zvakanaka tinotenda nekupinda muchirongwa
tinotenda mukoma jonga muti murisiro waDonald Trump iko
aiwa tichati takazowana mukana titaure navo tikuvasvitse shoko renyu
hazvina kuipa.
Thank you so much. Chris, mukoma fore in South Africa is just urging the doctors to continue with the strike until their grievances are addressed. He's saying in Zimbabwe, if you don't fight and cry, no one will listen to you.
Yes.
Yeah, we Solomunye njalo umlaleli jonga uchuma use Zimbabwe. Kunjani chuma?
Oh, it's corner in Jandani.
Hayi siyaphila kunjani ungapi kweZimbabwe la?
Ah namhlanje seHarare la.
Oh seHarare.
Eh
ungasiphi imbono yakho?
Kulobunzima lapho sengibona kakhulu ngoba sokulahlela impilo zabantu. Abantu laba kudala bakhuluma ngezikhalazo zabo. Ake ngani uDavid Parreira nyathe laba abantu laba kazwisisi. Angikwazi ukuthi kuhambe njani igovernment ingathathi inyathelo. Wathi umsebenzi bekukhalele. Kanti sho kufa abantu abaningi kakhulu. Kula bantu adibele impilo beyalindele laba abantu. So impilo esilahlekile le. Angikwazi ukuthi kuhamba njani lekule lizwe. Angikwazi ukuthi nakala abantu baphele yini na. Abantu laba kudala bakhuluma ngezikhalazo zabo. Ade bakushakali ndudu. Kanti sho kuzebechiya. Abona basebediniwe. Abantu abademuliza ukuthi. Bafuna ukuthi baphile, bahambise abantwana esikolo, badle labo, bayenze abakwenzayo. Futhi into zabo kazivakali, kathi sokuze kuchitheke igazi, ngoba abantu sebephekile phela.
Yeah.
Angikwazi ukuthi uhamba njani igovernment ukuthi ithatha njani khonapho. David Parreira nyathe udala atshelwa ngakho, bathi kathathanga nyathe, kathi sinanku sokuze kufa abantu abangelaqala.
Ukhuluma ngokufa kwabantu, bakhona yini wena obaziyo, ozwileyo ukuthi kuthiwa bafile?
Kakhulu kulabantu ajimelele ama-operations akusela kulabantu ajimelele emergency kule ukuthi babonakale kodokotela bona abantu bandelile bomxholo lawo bantu ngabantu sesibale ukuthi kasiselabo lapho phansi ibajimelele emergency bahambile bonke abantu labo kuba phela kusakhangelwanga kula muntu ajimelele bakhangele ngokuchecha kodwa kuyehlule isho kathesi lake sizalandela ngoba sikhona ukuthi amaphilisi esilawo lapha kumele ukuthi udokotela angibone kusasa Ngoba bengasabonakali yini kuzenzakala. Sesithi ngizadlula phezulu.
Hayi sibongile kakhulu ngombono wakho baba ubele lobusuku obuhle.
Hayi kahle.
Jonga the listener they is saying hayi sibongile. Yes, Mr. Chuma, they are saying that he knows of people who have lost their lives because of the ongoing strike.
And this is only day one.
So said Dr. Mastara.
Yes.
Yes, that listener there is talking about, you know, people dying because of lack of, you know, medical attention. Now, there are some people, probably the government, tomorrow will wake up and say, yeah, the doctors are putting ahead financial interests ahead of the lives of people. What would you say to that?
Well, what I would want to say is that doctors are people as well with families and responsibilities. You know, just now I'm coming from a funeral of a 39-year-old colleague who had a stroke and passed away. You know, he was staying in a rented flat. His family is now stranded because they've lost a breadwinner. But all these years he was serving in the government institutions. He couldn't afford to buy even his family a house. I think that is such an unfortunate case. A patriotic young person who has gone through the system and worked very hard. But because of the poor remuneration, they are unable to provide adequately for their family, even during their life. And now that is dead, his chapter is closed. I think it's an issue of balancing, really. If you look at the salaries that the doctors are getting in neighboring countries, even South Africa, Botswana, Namibia, we get a lot of doctors who actually get fed up and leave. And they are serving those countries, but the doctors who choose to remain behind should be taken care of. I think the government should just prioritize, really. It's unfortunate that lives will be lost in the process, but I feel right now is the opportunity for us to address this issue once and for all so that we don't have this perennial strike. If you look, Bank, we've been having these strikes for the past 10 years, every year. There is a strike because of the issues to do with remuneration. So I think as much as we are really sorry, you know, being a doctor is not a money-making venture. We actually do have patients at heart, it's servitude. But we also want to be adequately remunerated. So it's unfortunate. This is happening, lives are being lost, but the government should take ultimate responsibility. They know the rates that doctors are paid regionally, internationally. They should make an effort to at least be at par or do something better, because the salaries the junior doctors are getting now are ridiculous, to say the least.
Mm-hmm. Can you just give us an example, an idea of how much they are getting?
They get around 700 as basic salary, and an on-call allowance of $1.20 per hour, which is peanuts. Mm.
And that is, when you compare it to other doctors in the region, what's the difference?
Well, if we are looking at Namibia, doctors are getting around 40,000 rands a month, which is around maybe 3.5 US dollars as basic salary. And then on-call allowance, which goes up to 1,000 US dollars per month. Mm. So you can see the huge discrepancy there.
Yeah, that's huge. Thank you so much. Stay on the line, Dr. Mastara. Chris, we have Dr. Ngwenya. She has joined us, and she's a member of the Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights. Dr. Ngwenya, welcome to Studio 7 Live Talk. We just lost. But regarding both, as we go to matunu, vanachiremba Chris we ku Kenya, varikuramba mabasa kubva muna December, unowe kuzvita, varikuramba mabasa, takaona svondo rino, kutanga kwasvondo rino, vatungamiri vesangano ravanachiremba, vakatongwa nematare edzimhosva. Vakawanikwa waine mhosva yekutungamira kuramwa mabasa ikoko, vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi. Kenyan doctors are on strike since December, and early this week, the courts there sentenced the union leaders to 1 month for leading the strikes. So it's not only a problem in Zimbabwe. In Kenya, they've been on strike since December. Mene kuti Dr. Mastara, matambudziko iwaya angagadziriswa sei? Tichiona kuti gore negore vanachiremba vanenge vachangopedza zvidzidzo vari kuramba vachingochema. Dr. Mastara?
Yeah, maybe we have a problem. But we have Dr. Ngwenya back on the line. Dr. Ngwenya, welcome to the show.
Welcome. Thank you so much.
Oh, thank you. Yes, we are discussing about the current situation regarding the striking doctors. What is your take? What are you seeing, and what is the situation right now?
Okay, as a doctor who just qualified, I think doctors should be treated with the same respect that they had when the country got its independence in 1980. It seems like the treatment that the doctors have been having has been going down, and that has led to doctors striking more often these days.
Mm-hmm. So do you think there could be a lasting solution, one that could put everything to rest, I mean, so that we don't see this recurring every year?
A lasting solution can be found if there is engagement of all the parties involved and the issues that have been raised are addressed by the government. Yes, the strike will cease.
And when we spoke earlier on, we touched on the issue of, you know, the support from the general public, because we have lots of letters, emails and texts, people saying that, of course, they support you 100%. Now, what do you make of, you know, the allegations that doctors are putting money ahead of the life of, you know, patients?
That cannot be true. Everyone needs to be fed before they can do their work. Even the chiefs would not do their work if they are hungry. So if our needs are met, then we can do our work.
Amena kuti zvezuru munokwanisa here kutaura, Dr. Ngwenya?
Yes, ndinokwanisa.
maita basa. Ndandi chida kunzwa kuti dambudziko irori harisi idzva. Tinoona kuti gore roga roga vanachiremba vanenge vachangopedza zvidzidzo vari kungosangana nedambudziko irori vachipedzisira varamwa mabasa. Chii chamungakurudzira kuti hurumende iite kuti igadzirise dambudziko iri kamwe chete pano kuti vanachiremba gore roga roga varamwe mabasa?
Okay. Inyaya yamuri kutaura yakaoma and tichitarisa even the economic crisis that we have in the country at the moment, I think every year the government has to meet probably and decide what they're going to do with the junior doctors every time.
Mm-hmm. Manje ke ungasitshela dokotela ukubana kukhona udaba esiluzuleyo olokubana inhlanganiso yenu izaya emthethwandaba ecourt ngomvulo kuthiwa khona libanga udaba lwe OPC.
Yes. The open practicing certificates.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi abalaleli bezwe ukuthi kuyini khona.
Opening practicing certificate laying yabo dokotela. Abo dokotela bathi bengaqeda ukusebenza ezibhedlela after 2 years. Kulomnyaka kumele behambe kiwo ku-district khona beyanikwa ama-licensing, ama-practicing certificates okuthi bekwanise ukusebenza besemadistrictini emakhaya langaphi ngaphi. So uma abantu benganikwanga ama-license onalawo kuyabe kungayenzi ukuthi bekwanise ukuncedo uningi lweZimbabwe olukhona ngapho emakhaya lezindaweni eziningi.
Kathi khona kuyini okubangela ukuthi uhulumende engaliphi ama-certificates wona la?
Okukhona ukuthi kule shortage eyama-post akhona e-district. So okukhona ukuthi kule shortage eyama-post e-district. So kuyabe kusenzakala ukuthi uhulumende kuyabe ewomelwa ukuthi abantu bebafake ngapha bayazekhalishayile. So thina sithi nxa kungela ama-post ngcono ama-junior doctors enikwa ama-certificates ngalawo after the 2 years kwenza ukuthi bekwanise ukusebenzela izimuli zabo.
Hayi kuhle, sicela nibambe nje kancane lapha sikhulume labanye abalaleli.
Okay.
Tina mkoma George Moyo vari kugokwe. Masikora sei mkoma Moyo?
Mkoma Moyo right. Kwakadi ikoko?
Aiwa kuno kuri nani asi hanzi ungaenda kupi ukashanya ukadi hauchinje mutupone kuvhakacha pfungwa dziri kumusha saka tiri kuti tinzwe dambudziko iri kuti muri kuronawo sei.
Dambudziko ihurumende yedu iripo ndiyo dambudziko hombe. Nokuti madoctors kuzoti uzonzi wava doctor unenge wakabva nokure. Vachishandisa mari maresources vabereki vachiuza mari vachitengesa mombe mbudzi vachitengesa derere right wapa basa manje hauchawani zvaunga chifanira kuti uwane ichokwadi zvokuti havafani hakuita strike nokuti ndiwo vakabata upenyu hwevanhu asi dambudziko ihurumende isingadi kuona vanhu nokuti kubva kuma80s basa ravo chete ndirokungouraya vanhu ndikukura hundi MDC vakaurawa iko zvino vakurovana izvo zvipati zvavo saka haina hanya nevanhu hurumende iripo dai zvavo vasiduka vabva
asi hatizozivi hedu kuti tingapa hurumende mhosva here yekuti ndo iri kuuraya vanhu muzviitiko zvinenge zvichiitika tongotarisa hedu nyaya iri kuitika iyoyi yekuti vanachiremba varamwa mabasa imi kudunhu kwamuri kugokwe nhasi kwava kwakamira sei kuchipatara cheko.
Ndina hangu kusvika ndichazosvika mangwana ndinonatso kunoona zvakamira sei. Inei chandinongopa ihurumende yandinongopa kuti dai hurumende ine hanya nemadoctors nevanhu vakafunda seivavo ichivanzwawo zvichimo zvavo hakuna dambudziko ringambomuka rakaita sei ratiri kusangana naro.
Sorytaurandira
manchitsikira kuti aiwaka dai hurumende yedu yaonawo kuti vanhu avaka kuzonzi doctor unenge wakabva nokure saka ngavavauone kuti madoctors avanhu zvavanofanira kuti vawane vanhu varapwe not iyo awarapu muno wana wawo awarapu muno wana wapa kunze kwenyika wachisa marikoko kuno kutirukutamba za kupenzira.
Yeah, I think that's that's the issue that was also raised by Dr. Mastara, that misplaced the priorities and that those in the government, they don't seek treatment in the country. They go outside the country. So thank you so much, Mkoma George. Rambaya mchiti tigira chirongwa ndeshenyu. Mune mchiti Paul Zirguiti kakugokwe koko. Mangwana, makasu nungashwakari kukoti zivisa kutu kwa kamira se.
Musa tumaenda wa moyo. Wa moyo.
Hello.
Munota ora irendevele.
Ah, sorry, ndevele hanijitauri.
Ah, okay. Ndanchida kufunza kuti nganga dzawana basa kapana.
Nganga dzawana basa pati hatizvikudzi nokuti dzinoita overdose vanhu. Hadzina zvipuru zviya zvaka zvokuti unofanira kuwana pill one kana zvakati vanongokupaka nebhodhoro. Kana ne matulita chinozima saka hadi kudziri kuti vanhu varapwe neinganga maonera angu zvangu.
Aiwa ndizvozvo. Kune vanofungawo kuti vanoona hanzi nganga inoona ndo inenge yataura zvaunoda. Ikataura zvisizvo onzaiwo ya
ono. Inoona zvangu hakuna nganga inoona. Haye hakuna nganga inoona. Kungotambudzawo vanhu zvavanenge vasingazvisi kuti wanafana kita seva chinda kumwa. Ruta ni gani kunganga kando no vjiswa busu. Dono puwa sisiri zo mizi. Singa sikano di ndio muti. Saka iso zo zezi. Zinu kwa wana kato wezera kukwalisa vanu. Maone rangu wei wawo.
Aiwa maita basa Mkoma. Tunungoti chaitu kwa ne mumwe anza. Haita tukwa kendo ombarume. Vane nge vachito huu ombarume. Wawo ipa po tinote enda shukuru.
Ya, mudi batu mangwana dizo report, mwenye endo da report.
Aiwa, maita basa, namba enyu tinayo. Chris Regai, tinzwe kuna Dr. Ngwenya. Dr. Ngwenya, taona tsamba ya nyorwa ne sangano re Zimbabwe Hospital Doctors Association. Varu kuzivisa iwo kuti nemuvhuro vangangoenda kudare redzimosva vachimanikidza kuti vapiwe ma open practicing certificates. Nekuti hurumende iri kuti kunze uko hakuchisina nzvimbo dzekuti vange vachienda kunoshanda. Saka, hello, Dr. Ngwenya. Nare dzinenge dziri kutiti netsei. Regai timboona zvakamira sei kana.
Yes, Chonga, we have a number of letters, emails, and text messages. I'll just read a few here. The first one is from Hilton Morris, who says, Zimbabweans are egocentric. This is an opportunity for a total shutdown. Teachers, doctors, nurses, all services whose bonuses were not paid out should join the strike. Unfortunately, others condemn the opportunity. ZANU-PF will never be out of office because we are selfish. And he seems to be in agreement with another viewer or listener, Jack and Troy Namupira, who says it's a waste of time to be sincere. Strikes won't bring any solution because it's only the health sector that is facing problems. There's need for a united force from all sectors who sit down around a round table and discuss the root of the problem and seek better solutions that won't affect the people. If the doctors strike, it means innocent patients are in danger, even those willing to pay. They should fix their bosses, not the patients, so says Jagan Troy Namupira. Forbes Dudes says, cut Mugabe's travels and security expenses, then fund the civil service salaries. Lately, the old men has shown that he must go to rest. We need new blood and new ideas. That's a Forbes Dudes. Farai Abraham Tagara writes, doctors mustn't strike because they are fixing patients, not the government. And the last one, Jonga, that I'm going to read is from Chiweshe Bonnet Bonds, who says, I thought the doctors will just leave the country and look for jobs in other countries. Well, if all the doctors leave, I don't know.
Yeah, we don't know who will take care of the patients. And also, talking of other civil servants, the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe has also announced that its members, it will start a strike on Monday on the 20th of this month of outstanding bonuses. And they also said they are in support of what the junior doctors are doing. So that's another issue that's facing
another group, what the writer is saying, is saying maybe all the civil servants will join. I don't know. It seems like they all have the same grievances.
But we also understand that there will be talks on the 21st, which will be a Tuesday, between the Apex Council and government representatives over the outstanding bonuses. And we're talking of 2016 bonuses.
Yes. And I don't see that solving any problem, because even if the bonuses come, we still have these outstanding issues, you know.
That's true.
This is a crisis for real. Anyway, let's hope it will be resolved as quickly as possible.
That's true. We can maybe while we are trying to fix our lines, I can read the rest of the statement from the Zimbabwe Hospital Doctors Association. They say that the ZHDA today has also resolved to launch a legal battle for the release of open practicing certificates or OPCs. An urgent High Court order will be filed on Monday, this coming Monday, the 20th. The ZHDA is also considering approaching the Office of the President and Cabinet for a meeting to seek intervention on these issues. All government doctors are urged to remain resolute in this cause. The ZHDAs will be meeting clinical directors and CEOs on your behalf. You are therefore advised to stay at home until further notice. I think this is directed to members. And let us take inspiration from the resounding success of the first day of our strike. Aluta continue. ZHDA press statement. It's coming from the press department.
Yeah, Chonga, you know, this perennial problem, like we pointed out earlier, I wonder how this can be solved, because like Dr. Masitara pointed out, you know, the budget that's given the health sector is just way too little, you know, to solve anything. And with the situation being as it is, I wonder also if they are going to make any, you know, change that when they make the announce the next budget.
And we don't know exactly where the government is maybe misplacing the priorities, as people are claiming, because throughout the world, health is one of the main things that the government should take care of.
It should be a priority.
And before, people used to get treated for free, and now I understand they are paying. I think it's $50 if they visit hospitals like Parrenyatwa and Arar Hospital. And now the government cannot continue saying we don't have money. Now, if a patient pays $50 and then they pay money for medication and all that, the government is, in a way, raising money that can be used to fund that hospital. So it's an issue.
It's quite difficult. Anyway, we hope our lines will be up and about very soon. Our engineers and our producers are busy, you know, trying to... I think we have a caller. We hope the line will be clear and won't drop. And the caller, Jonga, is...
We have Polite Mutunzi, Varuk South Africa. Makadi...
Ipo makadiwo.
Aiwa tiro apenyu tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro pedambudziko iri.
Ya, ndinoona kuti idambudziko guru rekuti kana tamadume zvirapo. Kino one kino chinorwadza.
Ndaikumbira mudzoro volume zvishoma reradio, muri kuti muchitaura muchibva manzwikwa zvakare muradio.
Orate maitaba.
Okay, taurai zvenyu kana magadzirisa.
Chinhu wani chinorwadza munyika medu meZimbabwe ndechiti vanokwanisa kustrika nditika. Then kana mastrika ngavachiregawo kuita inonzi violence yavanoita vachirwadza, vachikonzera kufa kwevanhu vakawanda
Saka
mukoma muri kuti imi vanomboita zvemirizhonga.
Ya, se last time pavakamboita mirizhonga, pavakamboita noise papa, nevamwe vakazojoinerawo vemuZimbabwe. Tinokona kufamba vanhu kana kukuware kwevanhu vakawanda. Uye zvese madoctors edu ari kutrika mabasa. Pachashayiwa kuti munhu anodii anozovabatsira madoctors iwayo.
Asi kazhinji kana munhu achiramwa basa nekuti akundikana sezvavari kutaura kuti havana mari dzekufambisa kuenda kumabasa kwacho nezvimwe zvakadaro. Angazowana here mari yekuti aende kunoungana achirwa nevanhu?
Ya, mari vanogona kutoiwane kutoenda kutonorwa nevanhu vachishandisa tsoka dzavo kana kuti kushandisa kuenda pamanieni town avari vachidistroya zvinhu, vachidistroya zvinhu zvakasiyana-siyana.
Saka imi muda kuti dambudziko muda kuti rigadziriswe sei nekuti matanzwa edu kurudzirei kuti vasaite zvemirizhonga. Asi dambudziko riripo iri mungariti rigadziriswe sei?
Dambudziko riripo iri ndinoda kuti hurumende ngaionewo kuti vanhu vanodawo kubatsirwawo sezvo vachibatsirawo vanhu. Kuti takatarisa vakuru venyika yedu vazhinji havarapwi munyika medu, vanoenda kudzimwe nyika dziri kure kwavanokwanisa kudi kubatsirwa zvimune zvakanaka. Ende madhokta eko anopiwa mari yadi yakanaka. Madhokta edu emuZimbabwe hapiwi mari yakanaka. That's why tichizotora long time tichizonzwa kuti munhu azorwara asangwa kubatsirwa nguva iripo, azotadza kubatsirwa nguva iripo, because hapana speciali dzaanozoisa nemwoyo wese, because anenge achiziva kuti hapana mari yangu inozobuda.
Maita basa zvikuru mukoma mutunzi, morara zvakanaka.
Yeah, tinotenda.
Thank you. Chris, I think we have Dr. Chipo Dendere on the program. Dr. Dendere, makadi?
Ndipo hangu makadi henyu.
Ndiri mupenyu. Hamene ndingakunetsa here kuti tingo jekesa kusiyana kwekuti vanhu vangazokubvunzai kuti ndorapwa sei chirwere ichi, kuti ndidokta wekurapa here kana ndidokta wei?
Aiwa, mnoziya, nhasi totoitaura chokwadi kuti isi tiri madokta edzidzo, saka ukafenta ndiripo ini newe takangofanana tese.
Ndizvozvo tati vangazochita aiwa zvamati muna Dr. Dendere, regai ndichienda hangu kusejari kwavo.
Aiwa, tisati tasvike ikoko.
Aiwa, pakanaka. Nyaya iri kumusha, imi muri muno muAmerica, muri kuPennsylvania uku.
Hongu.
Muri kutambira sei nyaya iri kumusha yekurangwa mabasa kwaana chiremba vachangopedza zvidzidzo, ane zvinyunyuto zvavainazvo zvekuti vari kunzi haukwanisi kuenda kunoshanda kuzvipatara zvekumatunhu ekunze uko, hurumende iri kuti haina mari yekuapa ikoko. Saka iye vari kuti aiwa, kana musingakwanisi kuti tiende ikoko, chitipai matsamba ekuti tishande open practicing certificates tikwanise kutsvaga mamwe mabasa kune dzimwe zvipatara nedzimwe nzvimbo dzakadaro. Muri kuonawo sei dambudziko irori?
Nyaya iyi inyaya yandanga ndichitonyora nezvayo nekufunga nezvayo ndichiburikidza nenhau yecorruption. Varapi vedu havasi kutadza. Varapi vedu zvavari kutaura zviri kuenderana nesituation. Mukanzwa nhasi muzvare advocate Mahere, pane vhidhiyo yavabuditsa vachitaura nana chiremba vakasiyana, vachitaura ivo kuti vana chiremba kana vakashanda on call vanotambiriswa $1 per hour, $1.20. Asiwo chiremba akarwara, kunyanya vana chiremba vari kutanga vachangopedza dzidzo, chiremba iyeye akarwara zvikanzi anoda ropa rinoita $130. Zvichareva izvo kuti uyu chiremba anofanwa kushanda 100 hours kuti akwanise iye kuzvitengera ropa. Asi ndisati ndatomboenda kwese ikoko, kana muchiyeuka kana vateereri vedu vachiyeuka, muna 2015 Herald pamwe chete nevamwe vanyori venhau veIndependent News vakabuditsa ivo nyaya yanga yakaomarara, nyaya yekuti mari yavana chiremba yakanga isiri kuenda kunobhadhara vana chiremba. Saka nyaya yakabudiswa neHerald vachitaura ivo kuti vaiva permanent secretary vedu vanoitwa ivo Gerald Gwinji pamwe chete nevamwe vanhu 493 vari high ranking officials muMinistry of Health, kwete kuti vana chiremba aiwa vangori ma high ranking officials, vakanga vatora ivo $1.5 million.
Yaifana kunge ichienda kunana chiremba.
Yaifana kunge ichienda kunana chiremba nemanesi. Manesi munyika medu, nanganichita interview nemanesi. Regendi kutaurire zvataurwa nemumwe. Ati iye, kana vakaita night duty. In fact, kubva 2015 muna October. Pane pay yavo yavasati wawana. Kubva yeyoyo ye on call kana kuti ye night duty. Pa night duty chaipo vari kutonzi vanopuwa $50 pamwedzi yekushanda extra usiku wese. Aisi mari inokwana chuni iyoyo. Saka dzimwe nguva munotoona kuti kunyanya madokta nemanesi echidiki vanenge vasitori namari.
Yeah. Ndinogona kuti mumboramba makabata tingodaira muteereri watinaye panapa.
Alright.
Tina mukoma mugove makadi. Halo. Mukoma mugove. Ndoimba nare yawe inenge. Halo, muripo?
Halo.
Muripo here?
Ndikukunzwai.
Hanzi wana ari ega ndiye atiri kungodaiye mugove 1 iyeyo.
Ndiye ari pano mugove anoda kutaura mukoma wangu.
Ngataure mukana ndewake ari 1 zvake nguva yese ndeyake.
Very good. Ndoda kutanga kutaura nekutaura kuti zvaitwa nemadokta izvi zvinongobva juu. Why? Because hurumende for a very long time has been promising kuti ichaimprove welfare yema civil servants ese. And nothing has happened. Up to this point, ndikuzwa vanhu vachiti vasa striker vanhu vanozofa.
Oh, we've lost mukoma mugove.
Dr. Dendere, you're still there, right? Dr. Dendere?
Yes, ndiripo.
Yeah, so you touched an issue of corruption. Do you think it affects only the health sector? Because we had a discussion earlier on with Dr. Masitara, who says that the money that is allocated to doctors is insignificant. So where does corruption come in here?
Corruption ino ya pakuti kana zvichinzi pakatorwa 1.3 million yaifanha kuenda kuma salaries evanhu anditi ikapuwa vanhu vashoma. Zviri kureva kuti vamwe vese ava vana kubhadhara. And tinoziva kuti muma government systems, ini ndiri professor we politics, tinoziva kuti muma government systems mune iya yatinoti hierarchy. Zvinoreva kuti vari kumusoro vachatora mari, vari kuzasi hapana chavachawana. Ende vari kuzasi ndovanhu vari kuita every day to day work. Ende chimwe chinhu chazvakakoshera ndechekuti mukataura nevanhu vazhinji vari muZimbabwe vanokudza kuti manesi nemadokta vane rafu. Manesi nemadokta abate vanhu zvakanaka. Handidi. Kuti onesi agone kubata vanhu zvakanaka, hunge iye akagutawo. Not kuti ndiri kuti zvavanoita kana kune vanoita zvinhu zvakaipa zvakakodzera, asi zvakangofanana neni saticha. Kuti ndigone kuuya muclassroom kudzidzisa vana, hunge ndakaguta. Nokuti ini kana ndine nzara, mataurira anochiita nevana akatosiyana nokunge ini ndakaguta. Chifunga nesi manje. Ari kubatsira mukadzi akazvitakura, ari kubatsira sekuru vane cancer. Zvese izvozvo corruption inopinda. Asi iwo tiripo pana chiremba ipapo, vana chiremba vemuZimbabwe kana vakateerera. Ini ndinonyatsoziva from personal experience yekudhila namai vaiva necancer. Kuti wofuti madokta achona vari kuti bhadharisa private mari yeprivate surgery dzavo handidi. Asi vozonoshandisa zvinhu zvekupublic hospital. Semufananidzo regaindi kupe mufananidzo. Kuti mai pavaida kurapwa, takanzi kana mchida kutipaoni kuna chiremba mnofango no badara ku private surgery yao. Ndo batena, ndo batano badara ku private surgery. Asita badara ku private surgery, inda kazo una kuchichiremba, aiva onera kupi kuparera nyatwa. Ani munona? Achishandisa mshini echi, ye parera nyatwa. Zukureva izo kuti isusu tabadara mari ye kujamba line. Ko asina mari asi ane kensao. Kuitu kwa si. Nekuti mshini iri kushandiswa ika. Mishini ya hurumenda nti munoona. Aisi mishini yake ku private surgery kwake. Aiyo. Ukaenda kuchitungiza general hospital zvimwe chetezvo kuti kune ku section ye private kune ku section ye public. Makare imo muchitungiza general hospital. Tika ipapo ma doctor panofanira kugadziriswa. Kwete nyaya yekuwanikwa kwemushonga. Ku Zimbabwe munhu akaenda kunorapwa handizivi kuti kune varipo pa program. Pana akamboenda ku hospital here ku Zimbabwe. Asikana musati ndikandi kutsanangurira zvinoitika. Uchisvika iwewe munhu. Zvichanzi chipo une mari here ye deposit. Handiti. Deposit yemari between $50 and $100. Ndokuti upiwe mbeda. Wapiwa mbeda uchada mari yekutenga mabandage, mari yemushonga, mari yemascan, mari zvese zvinofanwa kushandiswa pamunhu. Mari yacho inofanwa kuti ibadarwe. Anditi munoona including kutenga ropa ranambotaura riya kuti rakuita $130 a pint. Asiwo manesa ari kutaura chirimwe dambudziko ravari kusangana naro nderekuti vanhu vari kubhadhara mari yavanayo vobuda muhospital vasina chi chavabhadhara because vanenge vasina mari yekubhadhara gap riyari. Saka zvakawanda zviri kuitika asi dei pasina corruption yekuti mari iri kubviswa painenge ichifanirwa kuti ishande ichiendeswa kune zvimwe zvinhu. Even Minister of Health vaparere nyatwa. Muna 2015, pakabudiswa article yekuti ivo vakatora $100,000 kubva kuministry. Maria kabva kuma health insurance. Vakaisa kusejari kwavo.
Dr. Dendere, ndikubatei muromo. Tine muteereri ari parunhu ratodzoka kwamuri izvozvi musaende kure.
Okay.
Tina mukoma Simba Makoni vari ku Pretoria ku South Africa. Makadii mukoma Makoni?
Ngova jonga, ngova busy, izvi.
Aiwa, nhasi kuna jonga na Chris Gande, tiri vapenyu zvikuru.
Okay.
Nyaya iripo muri kuinzwa iyo, tipei pfungwa dzenyu.
Ndiri kuinzwa, nyaya dzenyu dzibvazai dzinobuda nepakasiyana. Ndiroyo izvo kubatsira vanhu varikuti madhokota zvavarura zvakashata zvekutiwara tiziro feeling yavo. The only way to express your feeling kana uri mushandi is by strike. There's no another way yonga kwanza kuexpressa kuti ndina handiri kudzinyirwa pana. Because ukada kutaura hazvinoti wangotanga nekuenda ka for strike. Our government knows that these people they've been crying for a very, very long time. But they ignore. Ndo vana dzokapa pende nogai taura zvoni government ndedi psychosis one. Government ndedi zvinokoshesa homwe dzayo iyo dzeyo vari pamusoro chete. Like vane mutaura ataura kuti vano iwe wari muhurumende vana vavo kana kuti mhuri yavo inonorapwa kunze kwenyika, which is very, very true. Tikada kupa maexamples ezvakaitika pakabetserwa mwana wapuresident chaichai. Vanhu vari kuzarira mudzimba muzimbabwe umwe vana vacho vachirarama, but akatagurwa kuenda kunze kwenyika, which means they don't face all these challenges. Havasangani nematambudziko, havasangani nemwana wemuzimbabwe. More of it, they don't even care about the health sector. Why? Because iwo havana chavanotya anytime kana munhu akarwara, even now ndege dzitoripo dzakatomirira dzekutakura vanhu vakadaro ivavo. Onorapwa kunze kwenyika, what more asina that opportunity.
Nkoma Makoni, tambotaura naDr. Mastara, ndodawo kutsigira hangu vataura nyaya yekuti vanoona kunga hurumende inokoshesa nyaya dzekudzivirirwa kwenyika kudefense handi kune kunonzi wanzwei mari panguva inenge yakupiwa mabhajeti iyeyi.
Tinenge tichinyanya kutyei kuti usvike pakuzongokoshesa kudzivirira kwenyika. Mune hombe. Tinotanga upenyu hwemunhu kurarama.
Ndokunga
usati panga akaimba kuti tinotanga kurarama kwozouya rufu.
Aiwa, hanzi chiri musaka-saka chinozvinzwira. Tinoimba kuti vari kunzwawo pavanenge vakateerera ipapo vachagadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. Mukoma Makoni, maita basa.
Ivoga ngomangu mo sarazakanaka babasi.
Aiwa morara zvakanaka. Thank you so much. Chris, this caller, Mr. Simba Makoni, not Mr. Simba Makoni, not Dr. Makoni, the president of
Mavambo.
No, but this is Simba Makoni. Mr. Simba Makoni is based in Pretoria, South Africa. He's echoing sentiments from many Zimbabweans that the government is misplacing priorities and even reiterated the fact that when those are people in power, when they get sick, they go outside the country to seek medication. But for ordinary Zimbabweans, some are giving birth at home. So you can continue with Dr. Dendere.
Dr. Dendere, you are a doctor of politics, right?
Yes.
Yeah, now we have heard from a number of our listeners who are saying that, you know, there is disunity amongst the Zimbabweans, because right now this was the opportunity for them to show and express their misgivings over the way that the government is treating the generality of the population, not only the doctors. What do you make of that sentiment?
Well, I think in Zimbabwe, one of the challenges, saka kuti vanhu vakwanise kuramba vachibuda muroad kuZimbabwe kune iyayata kuti protest fatigue. Vanodzidza zvinezvi vanotaura ivo kuti vanhu vakaramba vachidzvinyirirwa.
I know you are also comfortable in English. It's okay, you can express yourself in English.
Oh no, it's fine, I'm good at both. Okay. But vanhu vakaramba vachiprotesta zvakanyanyisa nditi they end up frustrated and tired. And so Zimbabweans are suffering from protest fatigue. People are more concerned about trying to figure out where the next meal is going to come from. And I hear a lot of people saying, well, Chipo, that's not true because Zimbabweans are following drama on social media. They're following the lives of celebrities. Why can't they put the same energy into political affairs? But looking at someone's, you know, social media drama, it's humor, you know? It's not thinking about your own problems. And there's a real sense among people that what I'm doing doesn't matter. This story that I'm telling you, Yokuti, vana permanent secretary, that permanent secretary and other officials stole $1.2 million.
Dr. Dendrenda Zokafti Kumbono Kumisa Ingua Dikidika Gaitu Pamkana Kunim Terri Ritina, Miss Timuneke, Varuk South Africa, Magadi. Makadiva Muneke.
For sure, my doctors, my nurses, even my teachers, Maria Varikuana, Parisino, Aisku Kwanana, the Upen, whatever Kurama, Parisino. Because theater is a family, maybe a family of five. Munakasa $200 or $400. That money, I quani Sikuti Mogunu, was a goodie. One is Kafshin Kwan and a good Vanava in the school, maybe Uninga Wine, Vana two, Babana mine, Umegam, Skaragam, Komana Bas. Maria, I quite need to go to Munga and Savana school, the good Uzo Jopa, Papa Paco. Saga Urmende, you have no good, you know, good is in Shining a cheetah, Maria and Gitavan, Ima in the Iskakwan. Because it's like Karamana and I was called Agadazo Bada school fees. Kuskore go about who is a goody. Babo ako Maria vano kwani vano time biya kai pan sikuti ai kwani sikuti uwe urukushkoro urufat unge urukushkoro uine shule shaka kwani na saka iyo vano ite ma budget na waka vano fana u at least magata vago a family of five ino kwa sakura ra mani Maria mana shina kushkoro wichwana Maria yes school fees yes kafu ne kwenye ne transport but ni zile avashitaris alipu zile kuti vano shida kuti vano marani se and then. Pane issue ya tarwa na Dr. Dendere au. Kuti ma doctors ane time kuti Vano shandisa mishini ya kuchipatara. But iwe za chipata kwa mari yacho na ngirikini.
Ah, manje, sorry. Nguva ndiyo ya pera. Tozo kubatai mazuvano tevera. Maita basa. Oh, thank you there to our listeners, our callers, and we had a number of challenges today. We couldn't have all our guests, but we had Chipodendere, Dr. Chipodendere, we had Dr. Sikululi Wengwenya, and
Dr. Evans Mastara.
And Evans Mastara. Thank you to everyone. This is Chris Kande. Good night.
And I'm Jonga Kandemire.